Tarisa, terera, uye urarame. Buku 4, varanda vamwari. Nungamidzo, kwaziwa, mwari anoda vanhu vose uye ane hanya navo. Asi kunyanya avo vanomuterera uye vachimushandira. Terera, kune zvakaitika makore mazhinji akapfuura. Sokunyorwa kwazvakaita mushoko ramwari, Bhaibheri. Uye ugotarisa mifananidzo iri mubhuku roruvara rwenhundurwa. Enda pamifananidzo unotevera paunonzwa rwiyo urwu. Mufananidzo 1. Mhuri inotiza nzara. Rute 1, ndima 1 kusvika pa5. Mwari akasika vanhu vose, asi vakamumukira. Mwari akasarudza vanhu vaIsraeri kuti vamuzive uye vamunamate. Vaifanira kupa muenzaniso kune dzimwe ndudzi dzose dzakanga dzakavapoteredza. Asi pane dzimwe nguva, rudzi rweIsraeri rwakamukira Mwari. Ipapo vakanamata zvifananidzo uye navamwe vamwari venhema sedzimwe ndudzi dzakanga dzakavapoteredza. Mwari akauyisa hondo nenzara pamusoro pavanhu vaIsraeri kuti avadzosere kwaari. Munguva yeimwe nzara yakadai, imwe mhuri yakasarudza kuenda kunyika yeMoabhu kundotsvaka zvokudya. Kwamakore 10 vakagara munyika yavatorwa iyoyo. Baba navanakomana vavo vaviri vakafira ikoko. Amai chete navaroora vavo vaviri ndivo vakasara munyika yavatorwa.